Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimo Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30, 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti take the right path my health. My right, sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu 39.9 million vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 630,000 vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu 1.3 million vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rinomhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kumanikaland kwamutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kumanikaland vaAtwell Shiri dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzwa rezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu eHIV and AIDS ingazwa chirungu iya awareness. And chechipiri tinonga tiri kure kuratidza kubatikana kwenyika nedenda re HIV and AIDS. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV and AIDS. And chechina chinova chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV and AIDS.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kumanikaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko.
Mucherechedzo wezuva iri nezvendataura izvi panga pane vachatauri vachataura vanoita nezveHIV tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vano vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo muminista wezveutano vanoita zviro zvavanga vachitaura futi pachinguva nekufamba kwetaita muzvirungaro zveHIV vamwe vachazotaura futi vabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uko vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko anopa vekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe Ngati zive patimire kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kuti tione kuti takamira sei. Kana taonekwa tine chirwere cheHIV handi rufuba. Hatiri kuti tine vanhu vafunge kuti ndopaperera sarungano kwete. Tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Chandapa zvakaita vanhu nozoti vanhu vanoti kunga vanoshoropodza vanhu vanoenzwa neHIV asi zvangofanana nemunhu ane BP kana munhu anoenzwa ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti endi kuva neurongwa wekuti ukadzitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko endi tinemiti taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese arame upenyu hwake vana baba vachiriritire mhuri mhuri dzavo vana amai vachichengete mhuri dzavo.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri Dzinomwa vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwavekuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa, kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa, izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka, kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako yemuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika rezimpacts Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Unonzi muti wesadza nekuti tizibhilivhi kuti kudhara masitateburu edu vakauya panapa pamuti ibveni nguva dzehondo dziya dziya kana vakakomberera sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa ambokoshei, bhutsu dzedu dzakoshei, vakuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa pasaidhi apo woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemence Nembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karebo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara, vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti, vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena. Vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo, ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kutsveka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde vawiso nemakonde vanoti vachiri kuyeresa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichayeri nekurasa tsika.
Ndozvakafanana nenzvimbo dzidzaimboyera mukarega kuramba muchengetedza kuyerisa kwacho nechiwanhu chacho. Mweya yacho iyo inotama inoenda yongozara yanzvimbo isisaeri tochayera chacho chinotama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinoi kezi chinoyeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno anotogara varonguma anosikana vachitorezvana zvoimu kuzi munotonhoera vamwe vangu vanotora mafoto vachiita zvanoda pamupindo nebhutsu. Hamusina kana kuyereswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvese zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaendri kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dani kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makatekerekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Muchangwa gurukota rezve madzimai vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mirishonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana.
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa25 mwedzi wembudzi rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura rinoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa10 muna zvita rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero regore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyika wose Zimbabwe rinoti kucherechedza makore 30 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga. Mhirizhonga kunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika sehurumende ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana-siyana tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yati kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Nyaya dzemasafe shelters, izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzikisa nyaya dzegender based violence dzino zvinoita kuti vanhu varege kupa vachirohwa mudzimba umu nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazosiyi vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nemadevelopment partners nemaNGOs nemaCSOs nana ILO arimo mukati imomo achitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachifeya feta feta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa makanselers achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazviti zvevanhukadzi chete hazviti zvevanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazororwa vakura noti zvokuti vana vadiki varorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kuti tatenderera munzvimbo dzakasiyana siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvoso gore rino donzvo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolicies atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwana baba vanoenda kunohodza kuna nambare kwaisiriisika muhombei vanoya nezvinhu zvavo mushamomu votengesa inavo upenyu hwakaoma katare zvinhu votengesa pakutengesa pata mapurisa ekanzuru anouya vatorera vavatorera zvinhu zvivo zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanogovana here vanotasiyenkei zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya inotakura mabhini yedu taona vachitora zvinhu zvigumaofisi nemabhasketi acho vanohodzisaa madzimai chemakaremo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora vanotora zvakasadzoka kachivaki zvaparikae mabhini ye kune chinhu ichiedi ndipavangakuvisa imomo saka tinenge vatorereza zvazvakaitotora mapicture mazhinji padenga paaaii
saka mushure mekunge vaona kuti mava muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
ameno taka pane motikari yazoya yakanzive mukuru wacho yedanga yaiswa padzuzi pao nepadhuo pavo saka takada kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazviri maofisi mavo raisa motikari kana tazokobva vasora vaisaizvizvizvo tiri kutambura munomu
zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava Mezi tenge square izvi. Vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwe here?
Hakuti mudzidzi vanhu vazhinji vazhinji vero zvinongotengesa kana mundogo. Vari kutengesa mawo. Saka hazvine zvinozvaro kuti kuchikonzero ndechei. Zvinototi hazvoti nechi.
Ichiitiko chiitiko chaitika zuva rimwe chete here kana kuti zvinogara zvichiitika?
Zvino zvinogara zvichiitika izvo. Zvinhu zvakaba zvinotogara zvichiitika. Nekuti mukaenda mukapinda maofisi macho nemuchapo nekuti makwa maofisi mauri. Haizi zvinhu zvembo zvamhene mune zvinhu zvikwenjere gwene zvangu zvara makare imo zvanotorera vanhu. Moni, munhu arikutambura sori. Moni, munhu arikutaura kuita enemizi.
Saka imiwo sevagari mati matorawo here matanho ekuenda kukanzuro kuti munzwisise chiri kusvitsa danho iri uye nekuti munge muchipawo divi renyu.
Tanga tofunga zvizvive vamwe vangu tichoti no zviri nani ndichiona kuti mumiriri wedu mukanzuro hukuna kuwadza kuti uitetere tigomutaura nyaya yacho iyoyo.
Inzvimbo ipi yekuwadzana iri kusangana nedambudziko iri zvakanyanya?
Ndikangoti kuwadzana ine maodzi mairi 37 ne38 saka vanonotora kutsere kwanongotora nekukorogera kwese kwese vanonotora.
Asi tichitarisawo imi sevagari ndezvipiwo zvamuri kuitawo kuti munge muchiona kuti nzvimbo dzamuri kutengesera muri kutengesera nzvimbo dzamunenge muchibhadharawo mutero kukanzuro? Nekuti dambudziko rinotaurwa nekanzuro nderekuti muguta maita dambudziko redonga vatonga, vanhu vaakungoenda vachiita zvinhu zvavanoda vachifunga kuti vanoregererwa.
Kandini muno vanhuvoita kunonga uyeta nemutsika uyeta anotobhadhara pane mari anobhadhara kukanzuro ane kamutsika kaga anotobhadhara kukanzuro.
Manga vakateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vanoti
izvozvo hazvibvumidzi. Vending iri kunze kwemutemo haibvumidzwi. Asi zvekuzoti vanhu vatore zvinhu izvozvo zvishandiswa kupersonal use hazvibvumidzwi zvakare. Saka chaita investigation toona kuti chii chaizvo chaizvo zviri kuitika. Tikabata vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vari kutora zvinhu zvevanhu, vachakwanisa kuinda kumahearing and so on. But for now hatina evidence yacho. Vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplaints yavo kumahofisi kwedu. Ndinogadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga vakateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye pafacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande rewhatsapp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona. Govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera.
Munhau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze, pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu kumatunhu ose enyika, kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLove Old Media Trust kuchiredzi, Stanford Chivale, anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implement strategy yayo yatakaona, tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa, kumaruzeva, handiti nekumasmall towns, implement those strategies because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau pa Midland State University va Abel Zobo vanoti vanofara neurongwa hukumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzaida sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisa kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari nekuti va mafilmmakers tangati tichishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava nema private fund anogona woku kubatsira kuti mafilms tiwane mari yekushandisa. Zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe nyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuti gwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anoti long overdue. Kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka. Noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbu. Munofanira kugara pasi moronga kuti no kuti zvichibudirire zvakanaka tadii kudai tigozvisesa tozobva tozodai.
Asi vanongorora nezveupfumi varisa chigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati waro uhu unoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinechekuita nefilm sedambe kana kuti jee asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira vatambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igova nepundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachi vitiviti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana nevision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ona mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kangcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha nalo la yakhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla leZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ebulala indlovu ezifika phose amakhulu amabili eWange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalele ePhalamende ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathela edalele ePhalamende ukuba sokuza kuba lomthelo ozatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongenangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo kungani unganciphisi ezindlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto ayincedi lutho ngoba iyakhweza into intengo yezinto phinde abantu bazagcina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni lokho kuthiwa ngama-takeaway wenze ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu i-obesity. So uthi kuwenzele khonokho kwethi abantu bagcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho kambe kulesi sindo khonokho
akulasisindo ngoba vele antsho amanye amazwe balo mthelo wechukela ethiwa i-sugar tax kuphinde kube lo mthelo ogwayi umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje kanti uthanda utshwala ngoba uthanda igwayi kawusoze ugcina uyekela ukuthenga into yakhona ngoba kulo mthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo yento yakhona lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga eyokuhuga imali ukuba usandisa imithelo ikwengutshoni
ye nxa sukakele njalo ababhejayo amabhiza khona ngalo kwengazani uhulumende siyayiquthela imali yaleyana phambe kulungile khonokho
ye phela atsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika iskuli la sokuba immoral sikhathi esikhiwa immoral police ukuthi abahla izinto ezichelisayo ababhejayo abanatshwala ababhemi igwaye kungcono sibahlawule sekwenzela ukuthi uzulu wethu abe umuntu ogcinekileyo hathi angibona ngathi into embi njengoba i-security akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba afuna ukubhema nxa unguhulumente ozezizwelo dinga ezinye indlela ezokugcwalisa isingathi i-greenery ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyeneyo hatsho ukuphoka ukugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa noGibbs Dube weStudio 7 SARR. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokho ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo bayakuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare Mashingo leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxa nomnumzana Joseph Chuma omele iphela indaba tshabalala edalela ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrathi khonoko ukuthi ona umuntu angathi but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu kazikhethi ubukhokeli obuhle ubukhokeli obuvela ebantwini so idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo labo lalola yakhuluma akufunayo laye kodwa okusalayo umthetho yiwo ocazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye kodwa yena phela sekhulumile ukuthi kafisi ukuthi aqhubekele phambili kodwa-ke abanye lokho bedonsa amatomu khona bezi hhayi qhubeka baba sikhangele kuyagcina ngani khona ugugolit
kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona ngoba kasingafiki isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027 yikho lapho okuzaphetha yonke into khona so kuphumana okwenzakala yikuyini ngoba akusho ukufisa komuntu oyesisebenza lokho esikuthi i-majority rule. So akusho sikhathi sakhona kathesi thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani sisabhekane le gwayisha ngani demu sibhekane lo mgwaqo we-Bybridge siyafika e-Follows khonale sibhekane nemgwaqo ebulayo Nkayi ebulayo Kezi ebulayo Tsholotsho. So vele asikakhangele lokho ukuthi ubani ozathatha isihlalo ngesikhathi sibi konke lokwana kubuya ngo-2037.
Ye kodwa kulabanye phela bathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu babona ukuthi betshontshe elizweni lapha befake ezambeni zabo hathi ukuthi bakhangele ukuthi ilizwe liyathuthuka akunjalo kolete
imbono yabantu eshiyeneyo njengoba ngishilo idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo abanye bayakhangela bethi hayi mhlawumbe laba abatsho njalo yilaba ababonayo ukuthi ona mhlawumbe balakho balenzuzo abayitholayo kade singalo umbuso khona abanye njalo ngabathi hayi laba abantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqobela phambili esiyenziwe ngumongamelo okhona abanye njalo bakungakhuluma into ezishiyeshiyeneyo kodwa njengoba mna ngishilo thina sisebenza ngaloko kodwa idemokhrasi e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli olandela ezombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians serious kakufanelanga bazimoshela isikhathi ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulalihlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa ikufuna ukukontinua belutha lokukonsolidata ipower. So lokhuyana kwakhulunywa nguzogonga lwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo Iko kwenzakalayo ibunjonjo kuphela abakwenzayo akula enyinto umnanga gqobele useziphelele yena njengeindividual kasela macebo ukuthi lizwe ngaliqhuba njani so nalabo abathi bafuna hlale hayi iluhlupho esibhekelana leZimbabwe ubona silabantu abacabanga leyona
ye kodwa kuya phambili ubona zani pho kuyaziphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho umntanasi
wele njengenjalo laba abangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana ngona sibonile ukufa kwama generals sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje
kwaphetha sengibuyele kumbe ngabuyela
ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana umnangagwa abuyele njona yena sevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela njalo ukukhanya kwelesivumelwano ababa laso lochiwenga ukubana uzatshiyela yena so uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula yikho sithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso waseZimbabwe okuyi-army njona sisazi ubani ilizwe limilitarize yibo abaza prevaila akasozaphumelela umnumzana emasoni mnangako
Lo ngumnumzana Fortune Lalazi olandeleza umbusazwe ezimele ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
Zamlela ndwandwe
Zamlela ndwandwe
Zamlela ndwandwe
Zamlela namba kuwembula
Kwezemaphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba kusukela ngenyanga kaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phosa amakhulu amabili 193 eWange National Park. Onokuthi abadlamini usethelela loludaba eseWange.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao wethe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo uFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini acha
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulofunzi maobukulu kakulu ewange. Indlovu esifika i-123 sesifikile esifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le indlala akula kudla njalo lamanzi sacha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo enyeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities, and as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi, sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje, kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela, izilwane ombisi zizingela isifuyo zabantu loba izivayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Modimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabe uhambe kusuku kwawo akusathenzi ukuthi uhambe nje ekhululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Inyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakomvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisiza ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlale endaweni eziright. So balethwa lapha kuthiwa kusespecial area, special area egcweliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zankhona lazo futhivele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kakhathesi ukuthi umama ababe bengomama sokuthi nana nxa inkomo ziyaqhasa zi-30 azilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisa ukuhlinga ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho. Ngoba siyaye sikhaya ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadela abantwana amasikofisi. Sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi abeZimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nina background thina sikhula sisazalelwa lapha ngama-50s. Amahlobo ethu siyazigcina bona ngokubandazinyeza. Namhlanje ukuthenga izifuyo zethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela umdimba laye ubona solinye.
sipakati kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezizoba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba-hamba sezingabhidliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathola indlela yokukontrola kumbe sibe labe-paks belokunye okwangama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls lakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni lobalibalele ufarao uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaze izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarao uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewangeni nginokuthaba Dlamini
Okwamanje sike sizokwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langa la puma lendaba, la chona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhlaka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhlaka 10. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeLupane Women Center unkosikazi Hildegard Nyathi.
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi yena hayi inguquko yincane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana okunye kungabe sokukulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa lakukutshayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hhayi naye izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyavika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini bathobane baxolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
emaphandleni-ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana
ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokhu kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa bakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikiselwa sibili izandla okutshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona kuseselo msebenzi omkhulu
Emakhaya ikakhulu nxa umama ethe wachaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapoliseni.
Kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu oyeneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha. Khona kukhanya kokuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibili. Kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripota. Isikhathi esiningi nje yizinto ezikhulunywa ngekhaya, kukhuzwe nxa kukhuzwa, kodwa kuphelela khonapho. Akula ukuthi kumbe ngxenye umuntu angathwala ebotshiswa. Kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ususiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile. Abakakukhangeli njenge-abuse nje, bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabe khuza umkakhe. Ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo, kukalutshwana.
Obaba ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama, ngoba kaningi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini.
Bakhona sibili omama abatshaya obaba bebathethise, babahlukuluze sibili ngamazwi, babahlukuluze even langokubatshaya. Kodwa ungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo, ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kunokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa, kuyabe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka layilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi. So khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili. I-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela, kodwa kukhangelwa ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga.
Libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo?
Engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo, ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni. Thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela. Sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi layo umama ahlukuluze, achaye, athethise ubaba. Uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala, kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi, bangathi kuthiwa akabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa.
Sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women's Center. Ubekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five, ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eTsholotsho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
la kumakumba mani umhlaba mculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 ngisethula idlala lami lokuqala lolusuku lalamhlanje ngethula idlalade elethumi album number 10
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyakwazi ukungithinta kulezi number +277 7334 4665 +277 7334 4665. Uyathola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook, uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imeseji yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini, ukuthi lisupport abantu bakithi. Kanti futhi esilithembi sakhona kuningi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo, njalo okunye singakujabulela kakhulu ikuthi kulo lalo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Singeke sihlukane ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja eze midlalo wethusa uzulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla lezano PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu yasifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.